yeZimbabwe. Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 20th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we've got a variety of programs. We are looking at the handover today of President Emmerson Mnangagwa of the Zimbabwe Electoral Commission report that was written and taken to Parliament. And this was handed over to the President today. And he said the final report will be used in this year's general election, but President Mnangagwa said he will give his views on the report on Monday. Nasi tukutarisa gwaro rapiwa Zimbabwe Electoral Commission nemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa. Kuitira kuti igadzirise nyaya yematunhu isina kufadza nengo dzeparamende. Gwaro iri kana richinge ragadziriswa ndiro richashandiswa musarudzo dzenengo dzeparamende nemakanzuru uye sarudzo yemutungamiri wenyika. Va Emmerson Mnangagwa vati vachapawo pfungwa dzavo negwaro iri nemusi wemuvhuro. Addressing journalists after receiving the report, the ZEC chairperson Priscilla Chigumba explained how they came up with the report and how they created the electoral boundaries. Let's hear what she had to say.
Not to limit more than 210 constituencies. Those are enshrined in the constitution, right? So we look at number of registered voters and we divide 210 into number of registered voters, isn't it? Then we come up with what we call a national average, which is probably something like 27,000. Then the Constitution says, in delimiting wards and boundaries, and please be advised, this is the first time that ZEC is delimiting wards as well as boundaries. In the last delimitation, wards were delimited by Ministry of Local Government. So now, not only is ZEC supposed to ensure that constituencies have equal numbers of registered voters, ZEC is supposed to ensure that wards have equal numbers of registered voters. So we come up with our national average, isn't it? But now we have to delimit wards as well, isn't it? And we know that provinces have different figures in terms of registered voters. For instance, Harare has 1.5 million approximately, and some of the provinces have 700,000, some 800,000. So in order to delimit wards, the way in which we interpret the plus or minus 20% is that it's a discretion which has been given to the commission where we use that variance on a sliding scale depending on the secondary factors in the constitution like community of interest, geography. For instance, you know that the geography clearly in the rural areas is different from the urban areas. You know that there are some sparsely populated areas, there are some mountainous areas, there are some areas which have more rivers, there are some areas with more infrastructure, better electricity and all this and all that. So the constitution, you know that there are some sparsely populated areas, there are some mountainous areas, there are some areas which have more rivers, there are some areas with more infrastructure, better electricity and all this and all that. So the constitution gives us the 20% variance to then take into account to say this is a province which has less people and more mountains, or this is a province which doesn't have infrastructure. To what extent do we then use the 20% to take infrastructure in this province? So the 20% variance, there is no miscalculation or anything that went wrong. This is not our first delimitation. We were part of the delimitation in 2007, and the technical experts who advised the commission that did delimitation then were also part of the technical experts that we used in this delimitation. So we had institutional memory. So just to correct you, nothing went wrong. Absolutely nothing went wrong. We used our discretion in the manner that we were supposed to use it in terms of the constitution. And if there was a misinterpretation of what discretion meant, that is what we are going to correct.
Apo tanga tiri kunzwa Amai Chigumba vachitaura Narutendo Mawere we Studio 7. Meanwhile, in the course, the 26 CCC activists, including a lawmaker and two lawmakers and a minor accused of participating in a gathering with an intent to promote public violence in Budiriro last Saturday, were at the magistrate's court again in Harare today. Their lawyer, Wubet Mandinde, explained what happened in the court today.
Muchishona tiri kuti taenderera mberi nenyaya yedu pazuva ranhasi yekukumbira kuti avo vanhu vakabatwa vapiwe vabvumirwe kubhadhara mari yechibatiso. Magweta ehurumende aenderera mberi vachipa uchapupu through mupurisa ari kuita nyaya vagara uzive. Isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu. Nemuvhuro magweta ehurumende vachatora mukana kuedza kugadzurusa apo pasina kunyatsobuda zvakanaka. Magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakazi kuenderera mberi nenyaya iyoyiyi. Hatina kufara neizvozvo nekuti hatina mapepa atatapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakazi achauya. Vati vachauyisa mukuru wamapurisa kubudiriro police station. Tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekudzidla nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi.
Mune imwe nyaya yange iri kuitika kumatare nhasi, aimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department vaJason Muvevi vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Rimwe remagweta avo vaSamson Dzingira vaudza dare kuti vamuvhevhi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Let's hear what the lawyer had to say about this to our reporter Frenchy Kore, who was at the court.
In court today vis-a-vis the case of Jason Mavet.
No, he has just been placed in command. He has been formally placed in command on the 6th of February.–
We understand that he has complaints against the police. Can you tell us more?
It's just that he just complained about assault and something. The court has said that the state should investigate. That is that.
That there was one of Muvevi's lawyers, Samson Dzingira, talking to Studio 7's Frank Chikore. Please stay with us, but let's now take a break and we'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those joining us, we are streaming this show live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. For a perspective on this issue, we are joined by our guest. We are looking forward to having the music maestro, Thomas Mapumo, whose line just dropped, but he did call me on my WhatsApp, so we're hoping that he will pick up in a bit. And we are also looking forward to having a ZANU-PF representative. But now on Skype, we have Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. Welcome to the program, Mr. Jokora.
Thank you, Tete Malvelasa. Magadi Muria Zimbabwe.
Aiwa, muri kuona nekunzwa, tanga tiri kunzwa apo kuti nhasi gwaro redelimitation report rawanikwa iro richipiwa kusangano rezek nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Imi semapato anopikisa, mungati chii nenyaya iyi?
Isu kuramba tichitaura zviri kutaurwa nevanhu, ribato revanhu rinotaurwa nevanhu. zvakare kuti ZEC pachezvayo kana iri organization yakaiswa nevanhu inofanira kuteerera zviri kutaurwa nevanhu. Vanhu havasi kufara nezvakaitika padelimitation. Havasi vanhu voga, chero mamembers of parliament arimo ose, kusanganisira nevanopikisa naivo veZANU PF vacho, havasi kufara nezvakaitwa neZEC. ZEC haina kuita basa rayo nemazvo. ZEC haina kugona basa. Saka vanhu vose vari vese vari kutaura kuti ZEC inofanira kugadzirisa mhosvo dzese dzavakaisa vasati vatombofunga kana kuti kuve nesarudzo kana kuendesa kune vanoti mukuru wenyika. Vanenge vasingafanira kunge vachidaro. Vanofanira kutanga vagadzirisa zvese zviri kutaurwa nevanhu kuti zvinoda kugadziriswa. Nyaya dzavangachitaurwa naivo mukuru weZEC kuti pane inonzi community of interest. Zvinhu izvozvo havana kutombozvitarisa, ari kuzvitaura but haana kuzviita. Zvinorevei kana vachitora munhu, vanhu vari kuchisipiti vari kuborodheo vachinosanganiswa nevanhu vari kuChirufarm? Handisi kusvora vanhu vari kuChirufarm but hapana acho iwo anonzi macommunity of interest. Kana muchipaza vanhu vese veHighfield, bonza havasisina constituents, vonotanga kusangana nevanhu vekuGlenview. Isu takakurira muHighfield, tine vanhu vedu, tine zvinhu zvedu zvatinoita muHighfield zvinotibatanidza sevana vemuHighfield. Zvopazwa zvese izvozvo zvoendeswa. Tiri kuona ZEC yakatora vanhu vemutaundi ichinovaisa kumareserva. Zvinhu izvozvo hazvifanira kunge zvichiitika. Saka tiri kuti ZEC ngaigadzirise izvozvo. Ikasadaro tinobva taramba takamira neshoko redu rekuti ZEC iri kushanda neZANU PF kuti ipe advantage kuZANU PF. Nekuti ZANU inozviziva kuti inorohwa seri neseri mumadhorobha, haikwanisi kuhwina. Saka inoda kutora mavhotsi ekumareserva ichiaisa uko. Yotora kumwe kwainofungidzira kuti ine vanhu kana kuti inokwanisa kunobiridzira iri ikoko yoisa uko. Saka zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe delimitation isati yanzi yakuendeswa kumukuru wenyika kana kuti waanoti.
Aiwa, tinotenda vadzokora. Regai tibva taenda kuna vamwe mukanya zvakare. Tina mukanya vaThomas Mapfumo, muimbi ane mukurumbira vaMapfumo. Muri kunzwa, tanga tiri kunzwa apo zvanga zviri kutaurwa panyaya yemiganhu yakatarwa mitsva, uyezve tinoona pane vamwe nhengo dzemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vakasungwa vanosvika 26 vari kunzi vanofanira kumiswa pamberi pedare, uyezve vari kunyimwa mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso pari zvino. Munoti chii vaMapfumo?
Hapana zvekutaura zvakawanda. Ndinoona inini zvangu inini dambudziko rine vanhu vekumusha kutya umbwende hwakawandisa kumusha kweduku rubanzwisa kutya. Muchaziva nguva iya yakaitwa maelections, Chamisa anonzi akahwina. Zvaakahwina vanhu vakapinda mustreets. Munoziva tactic yakashandiswa. Zvakadziendai munoshudha, kana mukashudha vanhu 6 vanhu ava vadzoke mustreet futi. Makazombovaona vachidzoka?
Saka muri kuti mukanya chiri kunyanyoshandiswa inyaya yekutyisidzira veruzhinji?
Yekutyisidzira veruzhinji. Hapana maelections anoitwa kana pasina maforeign observers, pasina reforms. Hapasina mareforms and zvakawanda zviripo. Iyo ZEC iyo ibato reZANU, munopanzwisisa? Hapana chinofamba kumusha uku vanhu vakasabuda mudzimba kuti vazvisunungure. Hapana chinofamba vanhu vakasabuda mudzimba kuti vazvisunungure. Zvemaelections hamuri kutaura aya, forget about it.
Saka mukanya muri kuti imi sarudzo vanhu ngavakanganwe nezvadzo here? Nekuti tinoona kuti pari zvino ndogore resarudzo.
Iye zvino vari kuti vari kuwesta time. Ndogara ndichitaura naye Chamisa ndichimutaurira nyaya idzi. Ngavakanganwe zvavo vanhu ava, takura navo.
Saka poitwa sei?
Ya, vanhu ngavabude mudzimba vabvise vanhu ava. Mukasadaro tarisai kuti mapedza makore mangani, 42 years muinavo vanhu ava, muchiita hapana one party state. Hapana Tsvangirai akauya akatambwa matricks. Tsvangirai akahwina akatangwa matricks akapedzisira akunzi ndeya prime minister. wozopedzira adyiwa zvarigwa zvekurigwa zviya zviya. Iye zvine izvi vari kuriga vari kuma reserve. Ndakatuma muzukuru wangu wechidiki ari kuda kuti avhotewo, haasi kuwana ningi kuwana ID. Akatoenda kureserva kunotsvaga ID. Vana vadiki havasi kubvumidzwa kuningika kuregista. Rubaona irigging yakatopenga iyoyo.
Mbobata makadaro mukanya regai timbotorawo veZANU PF tinzwe kwavari. Tinokuchingamidza iyi pachirongwa chedu vamunazve. Ehe, muri kunzwa nhasi tanga tiri kutaura isu pamusoro pegwaro redelimitation report rawanikwa iro richipihwa kuzek nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Tiri kunzwa apo tina mukanya Thomas Mapfumo uyezve tina vatawanda dzokora veCCC vari kuti ivo aiwa zviri kuitwa munyika pari zvino zvinonyatsomira zvakanaka. Takanyanyotarisa gwaro irori rezek, imi munoti chii makamirirawo bato renyu reZANU PF?
Isusu katingangotaura stiri vechidiki mubato reZANU PF ndechekuti isusu cheZANU PF tiri bato rinotedzera mitemo yenyika, tiri bato rinotedzera bumbiro remutemo renyika yatinotiwo Constitution yeZimbabwe. It is the Constitution yeZimbabwe iyo yakatara kuti panguva yakaita seinoyi tive isusu tione kuchiitwa kuganhurwa kwenzvimbo, kuganhurwa kwemawadi nemaconstituencies zviri kuitwa nevheki yakapiwa basa neconstitution yeZimbabwe. Saka isusu sebato zvatingangotaura ndezvekuti takasiyiwa vakapiwa basa zvekuti vaite vaite, ende taona kuti vakati vapedza kuita zvavakaita vakabvapa mukuru wenyika ripoti yavo. Mukuru wenyika naye vakatedzerawo bumbiro romutemo akapawo paramendi. Parlamenti yacho pachayo yatarisa zvaatarisa, yakaisawo zvaatisa ndobva yadzoserawo zvakapiwa. Nhasi taona mukuru wezeka achipiwawo ripoti iyoyo kubva kune mukuru wenyika. Isusu vedu tinongoti mabasa kuitwa zeki ngaaramba achienda mberi, asi zvekuzonzwisa tiri kunzwa zvekutaurwa nevamwe ava vanonzwa samukanya nevamwe vari kutaura vakamirira CCC zvinonge zvinotishamisa isusu, nekuti tiri kunzwa kuti vanoti ZANU PF ine chekuita nezviri kuitika ipapo. Ngekauti ndivaichidze kuti kuganhurwa kwenzvimbo, kuganhurwa kwemawadhi hakuchinji vhoti yapurezidendi. Pane zvino kunyange wakabviswa nezvinogara kubulawayo
vamututsa regai timbopa mukanya Thomas Mapfumo vambowanikwa vari kuti vada kupindura tinzwe kuti vari kuti chitaurai tinzwe mukanya.
Vanondipindura sei vandapedza kutaura?
Aiwa regai tinzwe pedza izvenyu taurai
tinzwe. Aiwa muri kunyepa vanhu vezanu muri makurupu. Muri kunyepa vanhu vezanu muri makurupu imine muri makurupu ibai yaparara nenzira yenyu
paparadzaika
ibaiaparadzaika vanhu vezanu vaipawa
mukanya regai
hapana chauri kutaura
urikunyepa
urikunyepa aiwa urikunyepa ai urikunyepa. Nyika haina mutungamiri yezvinezvi, nyika haina mutungamiri hasini nechikobogobo ibvai ipapo. Aiwa
mukanya
kuti Zimbabwe inake ibvai mupawa. Zimbabwe inonaka kana ZANU yaenda. Zimbabwe inonaka kana ZANU yaenda. Ibvai mupawa. Ibvai mupawa. Zimbabwe inonaka.
Mukanya regai taurai tinzwe. Munashe vamunashe.
Ibvai mupawa.
Vamunashe mututsa vatai makadaro tinzwe. Taurai tinzwe. Vamukanya mumbo wako. Aiwa taurai tinzwe. Vamunashe mututsa. ZANU PF dzikisa yenyu izwi munyatsotaura tinzwe mupedzise tozoti vamapfumo vapindira.
But what are interject and shower?
Ataura and you change the rainbow in Mongo Tigaga, Mati.
I
did you two kind of Taurai, my points, and you change the rainbow, Taurai.
Those are actually meaning delimitation is the process you'll be in the rainbow. A part of not change of what which matters a lot, your president. Now, when I got this, I get a constituent of Angelin, I guess, from a cocoa. As it seems, if what young would interrupt, there are no one who could I get president. So I have stood at the Sunday 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 PF, a tournament to have the majority parliament. Could the panels at the night put it change formula in Kosanda to guarantee a two-third majority? Cinema by election, I got she to attack you winner in Zanu PF party.
Batai makadaro, regaitende, yes. Mukanya pindra itinzi, kutoso, toro wa chukura itinzi, kutawura itinzi. Vama fumo, Thomas Mafumo, taura itinzi.
All right. Izwa inyaya ili baba. Tombo taura nenyaya kuu ya kaitika ku Zimbabwe. Angagwa haasini dawe nigewe Zimbabwe. Mungangagwa hakaita nika yeku kuta. Rupan zikiziza. Mnangagwa na chuenga waka furira na kuputira mugabe mnika. Chuenga waka promise na mnangagwa kutiwe waka putanyika. Nema soja, iwe nino kuita vice president. Mnangagwa, kiso zijisi na nebasa rosu. Mnangagwa asi nida we Zimbabwe. Asi nida we Zimbabwe.
Mnangagwa.
Mkanya. Teresa Muzwe. Makaitu pa my elections. Aka pesi rachinzi chamisa achikuwa. Papa sina fani wakuitwa my elections akadaro. Papa fani wakuitwa interim government. Wakarawe ese for some time. Kozo hikuwa my elections. Paka hikuwa jiso uchichi sila nebasa mnangagwa asi nida. Imba hapa.
Chibata imakadaro mkanya. Timbo onzwa. Vamu tutuwa tukunzi kote anzi muruda kutawura asirika. Timbo pova chokora. Mr. Chokora, you're hearing our two guests here really having a heated debate. What says you on behalf of the CCC?
The young ZANU-PF person here, he's shouting at Mr. Mafumo here, a legend in Zimbabwe. No, that's the same behavior that we saw in Murewa, where old people, old women were being beaten up by youth, like this young man who is here, who is being disrespectful. It's the same thing that we saw in Glenview, where an 80-year-old man, as we are speaking, is in jail. That's what we see from ZANU-PF. It's very unfortunate. We are talking about delimitation here, but he's busy insulting everyone. Vanabe Zimbabwe waru zinzwa wakateerera kuti ndiyo izani yacho iyoyi, ndiyo utungamiri wacho iyoyi, ende zvinotangira kumusoro kuna vamunangagwa, nekuti vanenge vachiti chamisa ngaurayiwe. Triple C ngaibviswe. Vachiwenga vanenge vachitaura the same thing, chekuti vachamisa vanofanira kuurayiwa. Nyaya yaari kutaura yekuti vamunangagwa vanogona kungohwina chero ripoti yakakanganiswa, hazvisiri izvo. What is wrong is wrong. What is wrong in the report need to be fixed. It doesn't matter whether it affects the presidential election or not. We want the delimitation report to be fixed, and that the people have spoken, the members of parliament have spoken, everyone in Zimbabwe is speaking against the delimitation report. It needs to be fixed before it can be adopted. It's as simple as that.
Thank you. I understand that our maestro, musician Thomas Mafumo, is itching to respond to Mr. Manashe Mututsa of ZANU-PF. Go ahead, Mafumo, tell ratings.
Nyaya iripo yazvatataura izvozvo zviya vana ava havabude havabve mupawa vanhu vakasabuda mustreet kuenda mustreet kunobvisa vanhu ava havanzwisise havasi vanhu vevanhu pati yavo iri full of matsotsi havasi kudevelopa nyika hapana chavari kuita vari kungoba kubira nyika. hapana chimwe chiri kumboitika Harare inoita fanika in old western town 42 years vari mupower tichavaita akutaura kuti ZANU PF ngaiende ngaienda Zimbabwe inonaka.
Yeah. Thank you there, Rigathi. And let's go back to Mr. Monashe Mututsa of ZANU-PF. You're hearing what the maestro musician Thomas Mapfumo is saying. What do you say?
Okay, thank you so much, Marvelous. It's unfortunate that obviously the whole platform is skewed against ZANU-PF.
Not really. You actually have a voice. We are giving you a platform also to speak.
Yes. So let me just be clear here. Just to comment on what the colleague from the TCC raised in terms of being disrespectful on the platform, I think he may be aware that when I started talking, Ramaphosa started disturbing and heckling what I was talking about. You know, when someone does that, and the guys are putting game kuru pampan jimbo, I think we need to respect the platform itself, the Studio 7, in a practical manner so that we can have a way forward.
Yes, so maybe if you can just give me your points, because Mrukupere Wanenguva, unfortunately, go ahead. We only have a few minutes.
Coming back to the issue, what we can say is just we never said that we made any comment for or against anything that happened. It's very funny that there is a misconception that ZANU-PF is fighting the delimitation report, because ZANU-PF is for the delimitation report, whether skewed or not, whatever the outcome. But what we know that there's a parliament that was elected by all people of Zimbabwe. That parliament has made determinations. And those determinations and the report and the comments that were made by parliament have been sent back to the president and now Zek. And Zek has said it will correct where issues have been raised. Can I align my issues? I don't know what I got this. Now I'm talking about parliamentarians. Problem I see now is that my parliamentarians that you are not going to see the city. What is the court in parliament? They don't raise issues.
I see that if I'm going to see that. Hello? Just hold on.
You can't be interjecting.
No, but you need to round up because we only have a few minutes left. Can you round it up?
We need to make you fix my slogan. You cannot disrespect this man, Amazon.
Yes, I'm saying that. Can you round it up?
Yes, but don't invite us to tick the boxes with Vantas and Guy Spoker. If you want to do that,
No. We are giving each of you a chance to speak because here we need to balance our story. So go ahead.
Don't interject. We have two people and equally should give me more time. So we are just saying it's just a group of we're peaceful loving the party. One of the things on our motto is that we pursue unity, freedom and development. And what we want is to see peace in the country. What we want to see is a country where people come together to develop their country. President Wenu, President Wenu, come voted on 2018. I'm not kidding.
Yeah, on that note, I think, you know what, Mr. Monashe?
You will not choose who is the next president.
Okay, please, thank you so much. Let's give someone else a chance, because time is not on our side. I'll let Thomas Mapfumo pindira ipapo tins we should kutaurwa navamunashe Mututsa.
Isesu hapana chavari kutaura vamunashe ava. Vari kutaura vachirerera bato ravo riri kudzvinyirira vanhu muZimbabwe. Tatereresai munzwe zvinofanirwa kuitwa, system inofanirwa kuitwa kuvanhu vanovhota. Haikonai kupa vanhu mapati makadzi epati. No divide and rule yamuri kuita iyoyo yekuti uyu anopiwa kadhi reCCC, uyu anopiwa kadhi reZANU kuti ndiwadzuri ndo membership card. Hatidi kudivida vanhu, siyai vanhu vasina zvemapati vagokuvhoterai zvakanaka vari vanhu chete. Ndo zvinoitwa, no democracy iyoyo.
Aiwa, tinotenda. Tinotenda. Pane vamwe vanofarira dzimbo dzenyu pana pavanga vari kutiko mukanya vachange vari kuparura here dzimwe nziyo iro gore rino ra-2023.
Titori nayo album, tine 3 maalbum achitaburisa, imwe moitobuda manje.
Uyezve tinoona kuti Gwenyambira Mbuya Stella Chiweshe vashaya nhasi mukatiwo mazwi enyaradzo.
Komana zvakaoma, komana, ndine urombo zvikuru. Neurombo zvikuru tasiwa nevi.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Thank you so much to all our guests who are here with us. Monache Mututsa of ZANU PF, Tawanda Dzokora of the Citizens Coalition for Change, and music maestro Thomas Mapumo. They were here on our program Live Talk. Please join us again next week. You have a very good weekend. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.